Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 10/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutema hauti takai permission. Unongoti zivisa ichete. Saka takazivisa mapurisa kuti tataridza musi wechishanu kuti wasikisini muHarare. Vanhu vese vachasangana paAfrica Inc Square mangwanani nenguva dza 9 o'clock.
MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechishanu nyamavhuvhu 16.
Iwo MDC vakuru vacho vari kuti vapinda pamberi ngavasazoyeuka makumvura yanaya. Anopinda pamberi chokuita zvirongwa zviri kunzi izvi kwese anozvipinga kuna Taisireva.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi voyambira MDC paurongwa hwayo hwokuratidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuratidzira nemusi wechishanu ichiti iri kuita izvi sezvo iine kodzero dzekuratidzira idzo dzakachengetedzwa mubumbiro remitemo yenyika. Ndabata murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya kuti tinzwe nezveurongwa hwavo hwekuratidzira.
Tinotenda ekoma Toto urongwa hwedu hwokuratidzira musi wechishanu musi wa16 kwava pamhando yepamusoro chaizvo. Vatsigiri vedu vose nyika yose vanhu vese vemachechi vese vanoshanda kumabasa vakamirira zuva iri mashoko ose anenge afamba vanhu vari kuziva kuti musangano wedu weMDC tichanotaridzira musi wechishanu svondo rinotevera unova musi wa16. Saka panyaya yeurongwa hai inoti mashoko afamba chaizvo.
Chii chaizvo nai vachibaya chapa kuti bato renyu riratidzire nemusi wechishanu?
Chokutanga ndoda kuti vachoto munyika muno yeZimbabwe zvinhu zvakatamanya mamire nerongo. Hapana chakanaka ibata murefu bata mupfupi. Vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kununga svosve nemuromo. Munyika yedu munomu yechipikirwa hamuna mari inonzi heyo mari. Munyika yedu munomu hamuna mabasa. Vana vari kuyaura vakapedza sikoro kunana UZ vanongogara pamba nevabereki. Munyika yedu munomu mitongo yezvinhu iri kutamuramba mhuru. Hapana chakanaka, mafuta edzimukari anokwira zuva nezuva. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Dambudziko guru chairo nderekuti munyika yeZimbabwe muna utongo hwechekerere. Ndo dambudziko guru munyika yeZimbabwe. Dambudziko guru yatinaro inyaya dzeyatinoti governance crisis kana kuti yatinoti legitimacy crisis. Hapana hurumende akasarudzwa nevanhu. Ndo saka muchiona vanhu vachiomegwa neupenyu. Ndingati ndo zvikonzero zvakakura zviri kuti atinge achitaridzira musi wechishanu.
Vachibaya, kune vamwe vari kuti ko imi masarudzirei danho rekuratidzira pane kuti izvo mutore kana kupinda muurongwa hwekutaurirana nehurumende yamuri kuti izvo iri kukundikana kugadzirisa zvinhu?
Nyaya yenhaurirano ndinofunga kuti munonzva nguva nenguva mukuru wemusangano wedu vaNelson Chamisa taura mashoko kuti iwo tinoda kuti pange pane nhaurirano dzechokwadi, pane nhaurirano dzokurevesa paine mutongi gava mainzanise. Nhaurirano dziri kuitiwa idzi haiwa ndedzemabhururu ndedzemashamwari. Saka handi nhaurirano dziri dzatingati dziri siriasi, dzatingati ndedzekurevesa. Nayaye nhaurirano iyoyo vachoto semusangano weMDC ndo zvatinotoda chaizvo, tide pava nenhaurirano dzemazvoro kwazvo dzokurevesa dzisiri ndokubanana kumeso. Asi nhaurirano idzi zvichitwa zvekutaura kwandaita sekuhoreketa kwandaita kuti paina mutongi gavamainganise nokuti paine nhauriro dzinodini dzinobuda
tiri kunzwa vachibaya kuti imi makazivisa mapurisa nezvekuratidzira uku asi haasati akupindurai muchaita sei
mutemo weposa public order and security act unoti iwo kana muchida kuratidzira kana muchida kuita gungano munozivisa mapurisa hauti iwo munofanira kukumbira mvumo handizvo zvinoreva mutemo isu semusangano wamunoziva kuti une magweta akawanda chaizvo semusangano wamunoziva unotevedzera mutemo unotevedzera rule of law takaita zvinodiwa nemutemo zvinova zvokuzivisa mapurisa kuti musi wakati tichaita taridziro yeratidzira muno munyika yezimbabwe muri muHarare saka haiwa izvozvo takaita zvinotizvipa mutemo vachoto saka ndinoti nini hatigoni kumirira mhinduro nokuti mutemo hauti itakai permission unongotizivisai chete saka takazivisa mapurisa kuti chataridzira musi wechishanu musi wa16 muHarare vanhu vese vachasangana paafrica inti square mangwanani nenguva dza9 o'clock
kune mashoko ari kubva kuvamwe vakuru muzanupf anoti bato iri harisi kuzoisa maoko aro muhomwe richisiya mdc ichiita madiro ageorgina nemusi wechishanu munoti kudii kumashoko iwaya
ndo zvinongori pachena kuti bato riripo iri riri pachigaro charakazvigadza risina kugadzwa nevanhu vanhu vasingazivi mutemo wenyika ukaona uritungamiriri yanyika usingazivi mutemo wenyika unotungamirira tiri mudambudziko guru mwana mai yangu senyika zvandiri kutaura izvi zviri mutemo wenyika yezimbabwe kuti vanenge vachida kutaridzira vanofanira kuzivisa mapurisa sezvatakaita
ndeapi matanho amuri kutora vachibaya ekuona kuti izvo pamuchange muchiratidzira apa hapana mhirizhonga inoitika uyezve hapana vamwe vanhu vekunze vasiri vebato renyu vangapinde vachizobvonyongodza kuratidzira kwamakaronga uku
tine vakomana nevasikana vakasimba chose ende vakati kuti vachange vachiona kuti vanhu vese vanenge vachitaridzira hapana anovhiringa urongwa ihwohwo sekutaura kwandaita kuti tadobata pari kupirindiwa matishets achange achida kuzopuwa vanhu vari vanhu vezanu vachida kuzovhiringidza mutambo wedu vachida kuzotema mashopu vachida kuzoita zvisina kunaka saka isu tiri kuti semdc tine vanhu vakange varipo vachange vachita basa resecurity kuona kuti hapana anotikanganisa regai nditore mukana uno zvakare kuti avo vachada kuhotumwa nezanu haiwa manyangira yavona tichange tichiona kuti vanoda kutivhiringidza tobata tinokande kumapurisa ndedzomhondidzo ngadzivharibwe muzvitokisi nokuti isusu kutaridzira kwedu vatoto kuri pachena kuri murunyararo ende tiri kutevedzera zviri mubumbiro remutemo wenyika yezimbabwe
murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari muHarare asi bato rezanupf rinoti riri kuziva zviri kuda kuitwa neMDC nokudaro harisi kuzopeta maoko aro ndabata mutevedzeri wegurukuta rezvekubudiswa kwemashoko vaenergy mutodi kuti tinzwe pamiri hurumende yezanupf panyaya yekuratidzira kwakarongwa neMDC
isi takamirira hurumende tiri kuona zviri kurongwa izvi neMDC zviri zvinhu zvisina maturo uye zviri zvinhu zvekuti vana vezimbabwe havafanirwi kunge vachizviteerera nokudawo kuti takaenda kumaelections bato rezanupf rikahwina president rikahwina zvakare 2/3 majority muparliament iko zvino tichiri kuramba tichiita maelections emabyelections tiri kuona zvakare zanupf iri kukunda maelections ikoko saka vemdc vakatanga kuenda kukoti vachinopupidza kuti sista hwina zvikarapa vaakuda manje kuda kuchiita chimwe chiitiko chekuti zviite sekuti munyika muno mune mhirizhonga zviite sekuti hurumende yapinda yavamunangagwa haisi kugona kutungamirira vanhu saka maefforts avo zvose zvavari kuita vari kuda kuita kuti vapidigure hurumende yakasarudzwa nevanhu muna 2018 haisiri demonstration yekuda kuti hurumende yagese zvinhu zviri kunoita aiwa idemonstration yekuti chamita ndiye ngaapiki aite president vamunangagwa ngavabviswa
vamutodi MDC iri kuti izvo ine kodzero yekuratidzira sezvakatarwa nebumbiro remitemo yenyika imi munopikisana here nezviri mubumbiro remitemo yenyika
kodzero yekuratidzira iripo asika hauratidziri wotanga wataura kuti unoda ita overthrow the government. Otanga wataura iwewe kutindula kupidi gula urumende. Chita ura kumarali, chataka nzwana jobu sikala wa chita. Ozotu wakuda kuita demonstration. Saka zhivikula kutu, urukura kurula imbo waka yu gampini. Urukura kutaura kuti, isuzu atiti kuziwa kuti lavaria yako ndi. Tiri kuziwa lavaria yako komana. Lanono kiri kwa kutuwa pindi omu mpawa. But power I pinned way through the back door. Power I no pinned was through being voted Nevan for my election. Oh, winners, Zakanaka Naka. Oh, Tongo, what poor mandate Nevan. Zoku father, what poor mandate Nevan. Put a good pinned and it's all tea. Could the guy see my demonstrations? It's a pinned no Garamu Street, it's a Garamu Street, Zagatika Gunana, Algeria, Zagatika Gunana, Libya, Toyta Kuti, Rumende, Pidi Gurwe. Beni choita kuti siti pindi azu, siti zwa asu wama tonge wei nika iwayo.
MDC kuburikiza ne murongi we misangani mbate erori vachibaya vandataura navo. Vati ivo varikuronga kuratidzira uku, murunyararo, uyezve vachange vaine vanhu, vanenge vachichengetedza kuti kuratidzira uku, kuitwe murunyararo. Imi munoti kudine mashoko iwayo.
Nguwa heza heza wa shida izira ma demonstration zaalo, dozo wano taura isi. Kutuwa kita demonstration edu murunyararo, ati tino zongo ona kupasi na runyararo wacho. Tino zoona mashopa haku pazwa, tino zoona mota ZRP daa kupiswa, toona futi kana ZNPF daa kupiswa mota, toona wachi bloka ma road, mota zita famba wachi hundu sirabani kutumusa zita pinda mma dropa. Saka tiniku ona kutuwari kuchikora kodzero zirangwe wanu, wachi nda ine zima demonstration hao. Wari kuchikora kodzero jozo. Saka ndo saka tiniku kuti, achizi kudaku ona nyonga niso mnika munu. Nika yaka rwirwa. Wana wakaida hundu, wakawea neru nyara, wakawea neku kutonga kuzire kwa wanu watema. Saka tahaku da kuti kana tichita, zinzegu chite zine order, zine law and order. Zilipa mtemo, zilipa mkonzijen yedu.
Vamtodi. MDC iri kuti izvo pachayo ivo kana vachiratidzira havakonzere mhirizhonga uyezve vari kuti izvo vanozviziva kuti ZANPF ndiye inogara yakatumidzira vanhu kuzonyonganisa kuratidzira kwavanenge vachiita munoti kudii nemashoko iwayo
ndo mashoko emanyepo takaona even pavaiita maprimary elections avo emuchinda kumaelections a 2018 vakarwisana tare tine maexamples evanhu vakapondana vachirwira zvigaro muMDC mavo imomo makaona zvakare zvavakaita kuna Tokozani Kupe mazuva erufu rwavatsvangira vakamuponda vakamudzingirira vese navo vachida kumupisira mumba ndo legacy yavo violence iyo tovaziva kuti ndo zvavanoita and then tiri kuti ivo vaMDC vakuru vacho vari kuti vakuinda pamberi ngavasazoyeuka bako mvura yanaya anopinda pamberi pekuita zvirongwa zvisi zviri kunzi izvi kwete anozvipinza kuna Taishireva ndo zvatiri kureva izvo kuti aiwa ngatiteeranei tidzwanane asi kana taakuda kusvika panguva yekuedza damasimba tinoda kuti tizivisane ipapo kuti hatidi kuzochema mangwana.
Vamutodi, mati imimi hamudi kuzoona vanozochema kana kuzoyeuka bako vanaiwa. Ndinoona semashoko akadzama aya, mukurevei chaizvo?
Tiri kureva kuti tiri kuziva kuti chirongwa zvavo zvavari kuronga zvine violence, zvichagumisira zvaane violence, zvichaguma zvauncontrollable. Saka tiri kuti kana zvasvika panguva iyoyo isu sehurumende hatizoumbata maoko tosiya zvakadaro. Asi vakada kumanikidzira kuti mapurisa asati ava pamvumo ivo voita izvozvo ndopatiri kuti aiwa ka hatisi kuda kuedzana masimba vakomana.
MDC iri kuti izvo haidi kupiwa mvumo nemapurisa kana pachitevedzwa bumbiro remutemo, chainongoita chete kuzivisa mapurisa kuti varikuda kuratidzira.
Asi codification yedu ka iri kuti mapurisa ngaaziviswe. Kana mapurisa aziviswa zvinoreva kuti mapurisa anofanira kunge aine gadziriro. Hakuna demonstration inoitwa pasina mupurisa. Saka vanofanira kunge vaine manpower yakakwana yekuti vagone kukontrola demonstration iyoyo.
Tiri kuona vamutodi kuti mapurisa akaziviswa pachine nguva nezvekuratidzira uku. Anoda kugadzirira kwakaita sei?
Iko zvino tiri kuona kuti tiri paholiday, handiti? Tiri paholiday. Mapurisa edu mamwe anofanira kunge ari kumaholiday. Mapurisa edu mamwe anenge ari kumabasa akasiyana siyana. Kuholiday kunofamba vanhu vakawanda mumaroads vanenge vachida kuonekwa kuti vari kufamba zvakanaka here kuavoida maaccident. Saka ndo patiri kuona kuti ipapo ndo MDC paya kudaro zvakare kuita demonstration yayo. Saka mapurisa anokodzero yekuchitarisa kuona kuti vanokwanisa here kuchengetedza runyararo pazuva rataurwa.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare. mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatenda nezuro China nenyika dzemuAfrica nerutsigiro rwadziri kupa Zimbabwe panguva iyo vari kuvandudza zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Vachitaura nezuro manheru kuruzhinji rwevanhu, vaMnangagwa vakatiwo kunyange bhangi repasi rose reWorld Bank riri kuzoona kuti Zimbabwe iri kuedza kugadzirisa zvinhu munyaya dzeupfumi.
As I address you, the World Bank has recognized our efforts and validated our ambitions, upgrading us to a lower middle income economy from efforts of just 1 year. We are on the right path and ambitious vision is within grasp.
VaMnangagwa vakatiwo kekutanga mumakore akawanda, hurumende yavo yakwanisa kugadzirisa mabhuku ayo emari uye kuvakawo mari yakawanda muhurumende. Izvo vakati chiratidzo cheutungamiri hwavo hwakanaka.
For the first time in decades, government has been able to balance its books and even enjoy a healthy surplus. This points to good stewardship of public affairs, itself a prerequisite for normalizing relations with international financial institutions and creditor nations.
VaMnangagwa vakatiwo hurumende yavo iri kuvandudza mitemo senzira yekuvaka Zimbabwe ine utongo hwejechetere.
As I address you, bad laws are being repealed and are said to be replaced by good ones which comply with our celebrated constitution and international tenets of good governance. Laws facing repeal and replacement include POSA and IPA.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tamboedza kubata mumwe wavatevedzeri wemutungamiri weMDC vatendai biti kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avaMnangagwa, asi kutaura kuno runhare rwavo huri kunetsa kupinda. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Meli Maiswa Dube, avo vanovaivo muzvina bhizinesi uyezve variivo varidzi vepeji repaFacebook rinonzi Bvenge Mvenge neFashion Police. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Meli Maiswa Dube.
Aiwa, tinokutenda isisi Marvelous.
Mungatiitsananguro kuti semudzimai mabasa api amunobata kuti murara nezuva nezuva?
Semukadzi kuti ndirarame zuva nezuva, ndiri mukadzi anongomiramirawo. Sezvamunongoziva kuno kuAfrica kuti situasheni yedu yakamira sei, ndiri mukadzi anozviitira. Ndichireva kuzviitira, ndinoreva kuti ndinozvishandira. Ndinogara munyika yeSouth Africa. Saka kuno kwacho kuSouth Africa, ndine anku andinoti mabhizinesi andakavhura anove mabhawa, restaurants, mashopu, saluni, nekungotengesa mbatyawo kunze ndichitengesa munomu.
Zvazviri nyore here kuti musvike pamasvika ipapo? Nekuti vamwe vakateerera vangati ndingazvigonawo here izvi. Tipewo nhoroondo yekuti makatanga sei.
Maiwe, zvanga zvisiri nyore sisimasela kukudza ichi pachokwadi, especially kana uri muforena uchipinda munyika inenge isiri yako, kazhinji kacho unenge usina mapepa. Mapepa unozoita papaya unotopedza makore akawanda usina mapepa. Ndichitanga kupindawo munyika ino yeSouth Africa, ndakapinda mugore ra-2007 ndine murume wangu 32. Murume wangu is a qualified engineer. Anditika iniwowo ndine rangu basa randaiita, but panguva yoti hatisina mapepa. Saka manje iye zvaaiita, aitomukawo makuseni achinotsvagawo pa pekunobata-bata, achinogogodzera zvimota zvevanhu achikwamatisitiri hanzi. Ini ndaitoenda mudzimba dzevanhu kunonoka house to house ndichitsvaga piece job yekuwacha. Anditi maona ndichipuwawo kana 50 randi nguva ichanga ari ma50 randi pewash and basket ndichitowachira mamwe madzimai. Then ndikamanija kunge ndaunganidzawo mari yangu ya tiwandei Maria ndaka bandashi tanga kunda shokuti ndakutenga ufojga mujobek CBD nichenda na yokunze nichino tenge sao kunze kwe jobek kukunze kwa taigara kia kuya nichingo daro saka nichingo daro nekudaro ndaka zo manager kunga ni jamari ndaunga ni jamari doka ndaka zo kwani soo kwa na Maria kutindi ote mbachika ajaza tinoti masichike mabero ndibana tanga kupinda uma Nigerians nishitenga masichika yaya nichinda kumarizeve muno South Africa nichino tengesa iko kushikandaso wana mari yangu ya katu wandei dopa ndaka tangira dopa taka tanga kuita mapepa tazo wana o mapepe edu murumu wangu sesu ni yaka bango ito ola tumaru waka pingira achiba wana basa kumaini angu ono imposti pa, pa online achiba to apply online ya rujiba to mdiza kuinterview achiba to enda kumgodi kuya achinda kuinterview wakuya anambo ya 30 minutes doba to employiwa doko kapa kwa tuwe kuchinja kwechi kupenye wedi panguwa yeyo but that was kulimpopo by them doko taigara
tinona mazvano mune aya tingati magroup epa Facebook makatanga rini zvekuti mufunge zvekuita magroup epadande mutande iwaya
makatanga ne group rinonzi Fashion Police zvemucheno chene ichi semadzimai wanga kugara kune dzimwe nyika takakura kuti chingudo zvekungochena saka takangoti rega tingoitawo group remucheno timboona kuti zvinofamba sei ndibva taita rinonzi Fashion Police yemadzimai ndiyo rakatanga then taona kuti varume vaitipekera vachipindawo muFashion Police yemadzimai imomo takabva tatikota di kungovhura rimwe takasangana varume nevakadzi ndobva tavhura rinonzi Fashion Police yevarume nevakadzi Zimbabwe rinenge rine mix ndobva ratongokura rakadaro ndopa ndakangoya nekonsepti kuti airega tivhure rimwe gurupu rinongonzi dzengedzenge tione ndopa takangovhura gurupu rinonzi dzengedzenge riya ndavhura gurupu rinonzi dzengedzenge riya riya ndokutoona yesho vanhu vatanga kutopinda mukati vakutofarira stere kudzengedzenge riya ndokungotanga kwazvakaita
munoona social media ichibatsira here kuvaka dzimba kana kuti pane zvamungatauro here zvekuyambira vamwe vari ipapa padande mutande
aiwa maita zvakanaka kupunza mubvunzo iwoyo because ndinogara kutaura stereki ndichiudza vana variko vemazidzira echidiki mazivano kuti kuunza dambudziko rako pamhepo pachaunga pavanhu hauna chaunobatsirika nokuti vanhu vari pasocial media vanhu vari loyal kuentertainment yavo havanei nedambudziko rako otherwise vanotori nemadambudziko avari wese kudarika aunenge uchiunza iwewe so kazhinji kacho ndikatarisa ini semunhu akacreata group renhengenhenge rinove ndo group riri kupisa paFacebook panguva inoyi ndinowana nyaya dzekuti ndinombotaura nevarume nevakadzi dzimba dzakawanda dzinenge dziri pa kudoputsika chaiko chaiko nenyaya yesocial media
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutenda isisi Meli Maiswa Dube kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
aiwa tinokutenda isisi Mazelas ndinongoti rapai muchiita zvakanaka nekubvunza vanhu tinzwewo nekubatsirana mainterview enyu iwayo anobatsirawo vakawanda kunze uko
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve zuva rekurangarira magamba iro rinove musi wemuvhuro tichiwanawo hurukuro nemagamba akarwa muhondo yechimurenga tichinzwawo pfungwa dzavo pamusoro pezuva iri uye kurarama kwavari kuita zuva nezuva. Nasi taita rombo rekubata mumwe vakarwa hondo yerusununguko vari kudivire Zipra vaMaxim Kandla. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMukandla.
Tinotenda maakadini zvenyu.
Aiwa tiri vapenyu baba. Muri kunzwawo sei kuve gamba rakasunungura nyika riri kucherechedzwa nemusi wemuvhuro?
Zvinofadza kuve gamba rakasunungura nyika. Vamwe iri zuva iri havana kuriona asi zvavakaita zvakakosha kudarika magamba anovenziwa mapenyu nokuti vakapa upenyu hwavo kuzvipira kuti vaendewo kunosunungura nyika. Zvakaitika zvakangoitika hazvo asi tinoti ndiwo magamba chaiwo. Isu tiripo tisiofanirwa kuzozadzikisa zvimwe zvakashaikirwa nehama dzedu dzakatadza kusvika pazuva ranhasi.
Vamukanza, pane magamba akarwa muhonde yechimurenga. Vasina kuzokwanisa kunge vachiitwa yatingati vetting yekuti vange vachicherechedzwa kuti vakarwa hondo asi tinovaziva vari koti gere nawo zuva nezuva. Zvizvi zvamungataurawo pamusoro pevanhu ivavo.
Vacho vasingacherechedzi ivavo ndo vavengi vemagamba. Ivavo vacho ivavo vane zvavari kubvara. Ivavo vacho vane zvavari kutyira. Ivavo vacho ivavo ndo dzatinoti ndo mhandi dzevanhu vanhu ivavo. Saka ivo magamba pachezvavo. Aripo ngavarege kuzvitarisa izvozvo asi vatarisire upenyu hwavo.
Kune vamwe vasina kubvira wambowana kana mari dzaibhadharwa vakarwa hondo yerusununguko kana dzedhimobhu nemari dzese dzakapiwa dzekubatsirwa. Zvii zvamungataurawo pamusoro pacho, vangabatsirwa sei vanhu ivo?
Vanhu ivavo pari zvino sezvo kune vatungamiriri vese kubva kupresident kuna vice president presidium yese mavo veterans vanofanirwa kuti wapiwa first priority kuvanhu ivavo vasina kuvhetwa kana kuti vakanyimwa mari dzavo especially kuzipasaiti. Nguva dzevhetini dziyaiziya kwanga kuno kutarisira kuti pamwe vanhu vari kutsvaga kuti vabatwe nenyaya yegukuraundiya. Saka vamwe vakagara vaenda kusouth africa uku vakanga varimo vakatya kuendako kunovhetewa vane kufungidzira kuti injero dzokuvatsvaga kuti vazive kuti vari papi. Nokuti information yese iyaya inolida kuti munhu uyu anogara papi anonzi ani. Vanhu ivavo ngavapiwe mari dzavo. Kana zvakundikana ipapo sezvo tichitungamirwa naivo mavo veterans pane zvingadaro kuti zviitwe kuita iya inonzi dialogue taona kuti ndevanani vasina kuwana mari dzavo. Vanhu ivavo tovamiririra kuti vawane mari idzodzo seumavo veterans takabatana. Vanhu ivavo ngavapiwe mari idzodzo. Hapana vakuzokuti havazikani tanga tina maassembly points. Saka mavo veterans anozivana kubva kumaassembly points vanozivana vachibva kumatraining vachina kumadeployment enzvimbo dzokunovira. Saka vanhu ivavo tinoti ngavapiwe kodzero yavo varegedze kutambura sezvatinoona nhasi.
Mataurawo nyaya yevakarwa hondo vari kudivi rezapu zipra forces munguva yavana nyika kuzvitonga kuzere kwakaita madisturbance kana kusagadzikana kwakaita kuti nhengo idzodzo dzitorerwe midziyo yadzo dzakanga dziinayo nehurumende. Zvii zvamungataura pamusoro paizvozvo?
Maproperties iwayo ngaadzoserwe kuvaridzi vavo nokuti akatengwa. Maproperties ezipra haasi ezapu haana kusainirwa nemapolitical leaders paunita kodiya iyo kwete. However madevelopments aripo tine 7 members dzakaenda kunotaura napresident vakatenderana. Ivo president vakataura kuti aiwa tichadzosera maproperties ezipra. Saka tine tariro yokuti kana iwo maproperties ezipra tidzoserwa maproperties ezapu echipolitical level ngaadzorerwe nokuti vanhu haingabhenefiti kumaproperties ezapu nechikonzero chokuti vaita unit.
Aiwa tinotenda zvikuru vamukanza kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Manga makateerera kune mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vari kumauto ezipra vaMax Mukandla muchirongwa chedu upenyu hwedu. Icho munounzirwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndoti muraro zvakanaka vateereri.
Aiwa tinotenda Jonga nechirongwa chako chawatipa tichitarisira kuti uchatipa chimwe zvakare svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechishanu Nyamavhuvhu 16. Asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vakuru vemuMDC vasazoyeuka bako vanaiwa kana vakaenderera mberi nekuratidzira uku. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindaneti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele. We'll be right back.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali chana njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba elingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 10 zikungcwabakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC lithi amalungiselelo okutshengisela kwevikezayo ngolwesihlanu akusibanga esikude, kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini.
So okusegcekeni ukuthi sina siqhubela phambili ngamalungiselelo, asidingi imvume yamapholisa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko wesimo sesizwe, i-State of the National Address, esithi inhlelo zikahulumende wakhe ziyaphumelela. Kube lesiphithiphithi abachayeli besala ukubhadala imbadalo zama-toll gates esigodini izolo ebusuku.
Kati isiplananga indaba singazisanga ngolesikhathi ukuthi-ke kuza khwela i-toll gate mhlakabani kwenzela ukuthi silungiselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MDC lithi amalungiselelo okutshengisela kwevikezayo ngolwesihlanu akusibanga esikude, kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini. Wona athi azazisa i-MDC ukuthi itshengisele na kumbe hatshi edolobheni leHarare. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, ngithanda ukuthi ngitshele abalaleli ukuthi njenge-MDC silazo inhlelo ezihambelana le-policy document yethu ekuthiwa i-reload. So ma ubheka i-reload policy document kunama-steps ayi-5. So step number 1 ngiyo lo othi increase political and diplomatic pressure ukwenzela ukuthi nabantu beye ku-national dialogue. So silokhe siku-step 1 khonaphana, sizayenza ukutshengisela lokhu eHarare ngolwesihlanu 16 August. Abadaleleka bakwazi ukuthi njenge-MDC asikwenzi kuyi-one-off event, ku-part of a program esizabe sinayo. So siyaqala ngeHarare Friday 16th August, sizaba the street protest, sizesiye kuma-Africa Unity Square, sitshengisela ukungathakazeli indlela uhulumende obamba ngayo ilizwe kusiya ngezepolitiki lezomnotho wesizwe. Sitshengisela ukuthini ukucubelezela kwayenzwa la nyakeni kukhetho lukapresident. Lokho esingakayiqedi indaba yakhona esithi ngesilungu indaba ye-disputed presidential election result eyenza ukuthi iZimbabwe yehluleke ukuqhubela phambili. Siyabe sisi ukuthini njengamaZimbabwe nihlalisane phansi siphume ngendlela yokusebenza ndawonye, ngoba lokho kukhona manje wonke umuntu waseZimbabwe yabona ukuthi sokunzima kakhulu.
Ngokutshengisela lokhu, libona ungani kuzaguqulani?
Ipolitiki isebenza kanjalo, idemokrasi isebenza kanjalo. Section 59 wesisekelo sombuso waseZimbabwe uthi wonke umZimbabwe ulelungelo lokuyenza i-demonstration kumbe protest, ayenze petition peacefully. So lathi silandela isisekelo sombuso section 59, silelungelo lokwenza as many protest marches, as many demonstrations as we can, ukwenzela ukuthi isikhalazo sathiswakale in a constitutional and democratic manner. So yikho kuyabe kusenzakala ngo-Friday 16 August, and ngilethemba ukuthi kuyabe kuyikuqala, ngoba it's not a one-off event.
Sizwa kuthiwa koBulawayo lakwamanye amadolobho lakho kuzalandela ukuba lohlelo olufanayo, ungasichasisela na?
Liqiniso kakhulu, ngoba njenge-MDCCT okuyayenzakala eHarare ngo-16 August yikuqala, kutho ukuthi sizahlala phansi sivumelene ezinye indlela zokuqhubekela ngomkhankaso wethu. Kuzagoqela khona ukuthi amanye amadolobho eZimbabwe lawo abe lokukhankasela lokutshengisela ngokuya kwesikhathi.
Manje aliyesabi na ukubana kuzaqhamuka udlakela?
Thina njenge-MDC silandela okomthetho isisekelo sombuso sokusiya ngamapholisa ukuthi ba-make sure ukuthini akulabantu abayenza i-violence. Thina siyabe sinama-marshals ethu esibathwenileyo, ababe escorta abantu ababe matcha ababe tshengisela. So last time sikwenze Harare akuzange kube le even one litshe elabhidizindaba kumbe udlakela olwenzakalayo. So silethemba ukuthini sizaqhubekela kakuhle ngolesikhanu sikhangelela ukuthi sizatshengisela ngokuthula.
Wona amapholisa ethule umbiko esithi awakaliphi imvumo basahlolisisa ukubana bathathe inyathelo bani. Sebelazisile na ukuthi bazathatha inyathelo bani?
Ngiyabe ngifisa ukuthi abalaleli bakwazi iqiniso ngomthetho waseZimbabwe ukuthi nithina sibabhalisa incwadi ukuthi i-notification letter. Asukuthi ukuthi senze i-application for clearance. Ma uhamba nge-Public Order and Security Act, kumele wazise amapholisa ngoba lilungelo lakho kusiya ngesisekelo sombuso waseZimbabwe. So okusegcekeni ukuthi thina siqhubela phambili ngamalungiselelo, asidingi imvume yamapholisa.
Alo-ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esewange.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wethule umbiko wesimo selizwe iState of the Nation Address lapho athe ikusasa yelizwe ikhanya imhlophe kulandela athi ikuphumelela kwenhlelo zikahulumende wakhe. Umnangagwa uthe okunye okupha ubufakazi bokuthi ilizwe liyathuthuka imbiko yebhanga leWorld Bank.
As I address you, the World Bank has recognized our efforts.
Ngikhuluma nje inhlanganiso ye-World Bank isikhuphule isimo sethu ngokusikhuphula kuluhlu lwamazwe alomnotho omncane yasisa kulawo alomnotho othe xaxa.
And ambitious vision is within grasp. We continue to engage international financial institutions and the creditor nations so we unlock more inputs.
Umnangagwa uthi inhlelo zikahulumende wakhe ezokuvuselela umnotho welizwe seziqalisile uletha izithelo ezingakaze zibonakale kuminyaka eminingi esanda kwedlula.
For the first time in decades, government has been able to balance its books and even enjoy a healthy surplus.
Ngemva kwesikhathi eside uhulumende wenelise ukusebenzisa imali ngemfanelo kwabe nemali esala ingasebenziswanga. Amazwe angaphandle komanyano we-African Union aziphathisayo abalisa ele-China, Russia, India, Belarus, Spain,
all those nations outside the AU which have stood by us through thick and thin. Principally, the People's Republic of China, Russia, India, Belarus, Spain, and Brazil.
Umnangagwa uthembise umbuso okhululekileyo esithi lokhu kuzenziwa ngokusemthethweni ngokuguqula imithetho ekhona emibi.
As I address you, bad laws are being repealed and are said to be replaced by good ones which comply with our celebrated constitution and international tenets of good governance.
Ngikhuluma nje imithetho emibi eminingi siyayisusa sifake imihle ukuze ihambelane lesisekelo sombuso ahambelane lombuso okhululekileyo.
No piece of legislation which is deemed offensive, restrictive or undemocratic will be spared.
Lawo-ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ayethule izolo esigodlweni sakhe iState House eHarare. Engakethuli amazwi akhe uMnangagwa kusabelele imbiko ehlukeneyo abantu bethandabuza ukubana kanti vele uzethulani emoyeni. Yemoyeni khona phakathesi silo mnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu esigaba seMathebeleland engowenhlanganiso yebheju likaZulu. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye mnumzana, izolo ube ngobanye yini ababo abakade bekhangelele? Sibona nje imfanekiso yokuthi umongameli uzethula imbiko, wena kuyini okubuya enhlizweni yakho sizwa khona?
abantu bonke vele bengalanto bayikhangela le bantu bayocanta ngqo kulomunye songabe sebhubhile uhulumende ngoba hayi akulanthenta ayikhulumileyo akulanthenta asazoyikhuluma siza wonke ngibhubhile namhlanje ngibuza ukuthi lizweni nakwebandla lakhe konke bathi ayi umntulwana akadizwanga lokuthi ukhuluma ngayo.
Manje ke ngokubona kwakho okungakubangele ukuthi ethule amazwi la abantu bengakhangelelanga sibephonguza ukuthiwa kulembiko eqakathekileyo kungakuyikuyini ukuthi kukhona yini okuthaya amanzi la?
Abantu abaningi bacabanga ukuthi engxenye ureactha ukuthi kula abebandla le-MDC Alliance bakhulume ngokuthi bafuna ukungena ezitaradeni ozama ukuthi ti-pacify umdikiso okhuthazwa ngabantu be-MDC Alliance. Yikho abantu abaningi abakukhangela abakukhumbululileyo ngoba ungakhangela izolo koBulawayo bekunothisa mfundo uNcoli akukho nto entsha kuhulumende in terms of economy abayenzayo ezatshintsha impilo zabantu. Yikho ubona lama-tollgate izolo abantu beyakwatshelile ngoba ubunzima buyabeloke busiyaya busoma so kunzima ukuthi vele sithi kukhona abakwenzayo okuguqula impilo zabantu ziye buhlezi.
Kodwa ke uyakhuluma yena umongameli Mnangagwa lapho kubana inhlanganiso ye-World Bank yakhuphula isimo selizwe yathi yona hayi ilizwe selisuke kulokho okuthiwa yi-middle income sasiwa phezulu. Ungabona inhlanganiso ezinjalo zikhipha imbiko enjalo akuphi na ubufakazi bokubana uhulumende ule ngqubela phambili?
Mina kangaze ngikhangele ukuthi World Bank itheni, ngikhangele ukuthi i-levels of poverty ngokuhamba nje ukhangela abantu ilizwe lonke lile development kukhanya ngokuthi kuma-urban centers kuyabe kulayithiwe ntambama kodwa kathesi i-development izabe ikhona njani kuyi-darkness akulamagesi and elizweni uma umeja i-growth kukhanyela vele ngokuthi ele i-road network lamagesi lanilani sokuyikho kungasekhoyo kathesi ngawo nalo mbusazi so kambona ukuthi singalalela ukuthi World Bank i-IMF whatever zitheni ngokukhangela ukuthi umuntu uyakwanisa yini 3 billion a day uma engazikwanisi akulandaba ukuthi batheni kuthi ukuthi idole iqansile.
Manje ngamafitshane ungathi yena amazwi la ayethulayo ngakududuza na abamsekelayo kumbe ngamazwi alethemba yena nxa ewazwa ewakhuluma ukuthi hayi ungcono obukhona sekwenzakale lokhu kwayenzakala lokhu njalo ikusasa yelizwe ikhanya iphatheke kuhle lanxa sibona okwenzakala ezindlini lapha ungathini wena nxa ukhangela amazwi akhona lawo ukuthi uyathemba yini kumbe ikududuza nje abantu?
Angithemba ukuthi laye uma ungambhalela phansi ungafaki i-signature yakho ukuthi kulo muntu okuthe engakhona ukuthi iZimbabwe yona le esikuyo ngangikhona ukuthi laye uyawathemba amazwi akhe ukuthi nje kungathi akhuluma ufuzuso something lalokho ngalanto yokuthi akula ntuba balwana ungasukela ngemva komnyaka ophelileyo wathi the voice of the people is the voice of God kodwa abantu bengathi bayaphakama uyabadubula kathi esimesithi bangkona bazame uku-alayina you don't necessarily need to align but you need to restrain amasosa ngoba kulamthetho vele thi kwankona amasosa kayedubula amasiviliyo but sebadubule habaphinda so akudingi ukuthi kuzokuthweni iphalamende ihleli le yari-alayina umthetho ngoba kulamthetho vele thini kothi ama-citizens ma elentazisuku azitolayo aphakama abulawo.
Hayi kuyezwakala, isibongile kakhulu mnumzana.
Ngibongile nathi.
Lo ke umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu esigaba seMandebeleni engwenhlanganiso yebhetshu likaZulu ebesixoxa la ecingweni ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lifisa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
lesiphithiphithi abachayeli besala ukubhadala imbadalo zama-toll gates esigodini izolo ebusuku. Sixoxe lomunye umchayeli umnumzana Edwin Ndlovu obekhona kusenzakala lokhu.
Yekunzima bakithi kulizwethu leZimbabwe. Ama-toll gates bakhweze ngelanga linye. Izolo bengihambe Plumtree ekuseni ngisiye Plumtree bekuyimbhadala $2. Mase mphenduka sekuthiwa $10. So emangweni ke wesigodini abathayeli abaningi balile ukubhadala leyo mali sesabhadala ama-$10, amakhombi abhadala ama-$15, ama-taxi ama-$25, la amade kakhulu ama-$50. Abantu bathi imali esingelayo kasiyiplananga, yindaba singaziswanga ngulesikhathi ukuthi-ke kuza khwela i-toll gate mhlakabani kwenzela ukuthi silungiselele. So kube lobunzima kakhulu-ke ku-toll gate esigodini kabathayeli abaningi besithi leyo mali kabalayo kabayenelisi ukuyibhadala. Yiwumumo okhona-ke nalowo ukuthi i-toll gate iphongukhwezwa khonapho abantu bangalungiselelanga.
Manje kugcine kuhamba njani? Sikhuluma nje sekulungile na, sebezidlula imoto?
Sezidlula imoto, sezibhadala ngoba sebezwile abantu, kodwa-ke izolo abaningi baphambukile-ke bathi kabalayo leyo mali badlula bengabhadalanga-ke. Kube umsindo sibili wavalwa i-toll gate esigodini kwesikhathi eside kakhulu ngoba abantu bebangalungiselanga bebengelayo naleyo mali. Kodwa-ke nxa izolo sebezwile abantu, lamhla sokungcono-ke uhamba usuyidingile nxa ungelayo kawusahambi ngoba ungelayo ungenelisi ukuthi ubhadale.
Kanti khona ungadlula abakuphi na ithuba nxa ungelayo imali lokuthi uzayibhadala usuyitholile?
I-toll gate kubhadalwa khonapho-ke. Lanxa ungazama ukukhuluma labo bakutshela ukuthi kulama-cameras athathayo ebona ukuthi wonke umuntu uyabhadala. Ayisiyo nto yokuthi ungadlula uthi ngizathi sembhadala, uhle uqale ngokubhadala uthi usudlula. Kawudlula ungabhadalanga ku-toll gate, yilo uhlupho olukhona lalo likho. Abantu bebekhala-ke ukuthi-ke abanyeke bahlangane lakho khonapho bazange batshele kusaselesikhathi.
Okukhanya kube lo dubo i-toll gate yona le eyodwa yini esigodini, kumbe akhona amanye lawo abe lo dubo olufana na?
Engize ukuthi ibe lo hlupho ngesigodini. Plumtree kungcono bebenika abantu ithuba ukuthi hayi sizakhweza ngesikhathi esinje. Ngithemba bavuke bekhweza lamhla ekuseni, kabasakhwezanga-ke izolo. Kodwa-ke imemo ade beyiphiwe ibingeyokuthi izolo ngo-5 o'clock bakhweze bonke. Ku-toll gate Plumtree bathe bathi hayi sizavuka sikhweza ngelanga elilandelayo. Kodwa-ke esigodini bathe bakhweza khonapho yikho kubangise umsindo wabachayeli sebesithi leyo mali kabalayo angeke batshelwe khonapho ukuthi wabhadala. Kodwa-ke kwezinye indawo ade bebanika ithuba ukuthi bazavuka bebhadala lamhlanje. Bekungcono-ke khona lokho la nxa yena leyo mali ingatholakali, iyimali engekho, abantu beZimbabwe behlupheka ngoba so-toll gate yodwa-ke ikhwezile izolo. Labe-VID ukubhukha ukuthi abantu batheste bakhwezile izolo. Umuntu ebebhadala $20 ukurejista ukuthi abhale i-provisional kumbe athethe i-road test class 4 bakhweze yaba $100 izolo. Khonapho ithe yakhwezwa ngo-2 o'clock, abantu abaningi babuyele ezindlini bengela mali zona lezi zokubhadala.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu umchayeli ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Iselifikile ilanga lokunanza amaqhawe. Ungathini wena ngalesi sikhathi sikhangela ukubana ilizwe likwesiphi isikhathi?
Hey, andikunzima uyazi ukuthi amaqhawe ananzwa njani baba, ngoba nxa sikhangela isimo leselizwe okukhangelane labalweli benkululeko, okukhangelane labantu bonke esihlabo khonapha elizweni, kunzima kakhulu. Abantu bayahawula, abantu bayadubeka baba. Ilizwe alisakhanyi, le njongo yokuya empini ayisakhanyi. Abantwana they are accusing us ukuthi kathi lali vele libelani, sibiseleni kathe sasikhona than lokho elikwenzayo.
Ye, siyabona ukubana abanye abalwa impi yenkululeko bathi bona lokhu abakutholayo akweneli, njalo bafuna ukuthi kuphiwe labantu ababo lokunye okunjalo abathe bayakufuna liyavumelana lakho yini
mina ngithi yabe abazali benkululeko yibo abamele bathole lawo ma-benefits abantwana abazali benkululeko bethole enough to empower abantwababa bathina sanigletha kakhulu okokuthi sathese sesingabantu abakhalayo sesifuna ukuba ngabantu abazasifundisa kuze kufike ilanga lomsizi but ngendlela ngabe sisendaweni e-right thina singanakekelwa kuthi ukuthi labantu abethu siyafanisa kubanakekelwa kodwa sizanje sithole ukunakekelwa asizanje sikhangele njengabantu yikho khathesi ngo-private ngoba asinalutho vele uyapaupers asinalutho ngabe sibebutho ngabe amboni ukuthi khonokho kwenzakala nxa khathesi kambe mina ngingathi uhulumende athengele mina impupu athengele umntanami uzagcina kusasethengela lo mzukulu but mina ngithi abaluleli benkululeko khathesi lapha abakhona abancedise kuba bayimele kube right ukuthi bancedisiwe bakwanise ukuziphilisa
ye sike sezwa njalo abanye besithi bakhona abangaphiwanga ngitsho ngemva kokulwa empini kodwa bathe befika lapha kwaswelakala ubufakazi lina njengabanye abalwa impi yenkululeko bakhona yini elibaziyo abakusimo sona leso njalo kukhona na elikwenzayo ukubaphathisa
abaningi kakhulu njengekalakithela amandebele abaningi abazange bathole khona ukuncediswa bengatholanga ukuncediswa kunjalo kwakuvele ubandlululo laluvele seluqalisile ukuthi kuncedisa laba kakhulu laba hhatshi so into yakhona i-affecthe ngapha emathebheleland kakhulu kuma-axis abaningi lakathesi lokhu bethengiswa manga kulanto ephumayo kathesi vele akulalutho imagine umuntu lost isikolo sakhe kazange afunde wahamba waspenda those years eganyeni eqeda khonapho ngasakhangelwa sekukhangelwa bona bana abalutshana okumele bade basuke
manje lona ilanga leli libona ungani indlela elinanzwa ngayo lihambelana layo na kumbe libona ungani kukhona ngakwenziwa ukuze lani lalwa impi yenkululeko libone ukuthi hayi siyananzwa la
ilanga leli sibukithi nasisuthisele kakhulu sinabafowethu abasala kubozambia emozambique ema-Angola endaweni ezijeneyo indawo zonezi bekumele sibili ngalesi sikhathi somnyaka kube lokuthi abantu labana kuyahambwa kuyenzwa konkhwana amasiko ukuthi kuhambe izikhumbuzo sikhona ngani sibavakathela abakwanisile ukuyafika bahambe befika and kungabi i-expectation yokuthi yithi kufanane labasemozambique ukuthi bathwalwa ngurhulumente ezambia urhulumente angenele e-Angola urhulumente la angenele kufanane sihambeni sonke sikhumbula abanye bethu njalo ama-shrines abo ma-well protected abe yi-heritage abe yinto ezaziwa noma ngumntwana uphi akwazi ukuthi ugogo wami kumbe ukhokho wami kumbe ubani bani wami ngomnyaka onje waphela ezambia waphela emozambique waphela e-Angola
hayi kuyezwakala isikhathi kasisavumi uba siqhubeke sonke kodwa ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli ngiyabonga
hayi
isali
hayi lathi sibongile ube lelanga lokunanza ilanga lenu elihle
ngiyabonga baba
lo-ke ngunkosikazi Queen Maligwa omunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Jasmine Thofa isiphathamandla sebandla le-MDC yena okhankasela ukuthi abantwana labesifazana labanye bathole incwadi zokuzalwa ama-birth certificates uqala ngokusichathisela ukuthi usebenza njani usebenza lobani njalo usiza njani abantu kulolu daba
wonke at parliamentary level siyakhuluma ngakho even kusadic parliamentary forum kule program ekhona esadic ekuthiwa i-statelessness ukuthi kuzaba lesigaba ngathi i-model law eyabakhona ukuthi kungabi lo muntu ohlala kusadic oswela okuthiwa amaphepha or i-documentation at parliamentary level lakho siyazama kakhulu ukuthi sidinge ukuthi kube le amnesty ukuthi wonke umuntu ongana document khona abantwana kuphela ngokuthi labazali mele bebe lamaphepha ngahamba la kumsikeli lapho kulungiswa khona amabhesi bakhuluma ukuthi khona kuba ne security ukuthi wonke umuntu apiwe nje ibhesi kodwa ngabacebisa ukuthi bakhangele ukuthi kuba yi-security more ukuba labantu abangalama birth certificate abangalama passport or any documentation kuba ngcono ukuthi uhulumende akhangele ngelihlo lona lokuthi banganika wonke umuntu ama-document security wise bayabe sebesazi ukuthi ubani lobani ohlala ngaphi abantwana labo bayabebenabazali abayenelisa ukubatholela amabhesi ngisebenza lamanye even amakhansi lama-MP ephalamenti sikhuluma ngakho ngibone ithuba ku-marriage bill le ebuyayo anti bayakhuluma ngezinto zemendo so khonapho ngibona i-opportunity yokuthi kubhiliyana ingxenye kungangena khonokho ngizaxoxisana kukhokhasa labanye bantu ukuthi sikubone ukuthi singayingenisa njani
kodwa lokho elaqalisa umkhankaso lo wokudingela abantwana labazali babo ama-birth certificate lingathi lake laphumelela yini bakhona sebasizakalayo
sesisize abantu abaningi kwaye kulo mthetho lwana wokuthi abantu abantwana abazelwe eGoli kwaye kuhlupha ukuthi bebuye ngapha bebebhadale $50 ngaye befuna ukuthatha ibhesi yomntwana umthetho lwana sowatshintshwa abantu kabasabhadali $50 liyana so ngibona ingani yi-milestone or yi-achievement ingathi abantu bayasizakala ngakhonokho kulo munye umthetho njalo sokule zinto ezingani zithile esezirelaxile esezilula ukuthi abantu batholeni ama-birth certificate okunye lapho sikukhangeleleyo engiboni ngani kungaba khona very soon anti yabona ukuthi umntwana ngaye umzali efuna ukuthatha ibhesi besisithi umama i-constitution ithiyona umama kuphela nguyomele amthathele ibhesi so sibona ukuthi even ubaba laye kumele abe nelungelo kwesinye isikhathi umama uyabe ngekho unxenye wasuka waya somewhere then wabhubha bonke abazali kumele babe nelungelo lokuthi bathathele umntwana ibhesi kunceda i-right yomntwana
waxoxisana lo mkamongameli unkosikazi Auxillia Mnangagwa kwanceda ngani
kwanceda kakhulu nge-motion leyo esayidibhethayo ephalamende yiyo eyatholisa i-benefit for example yokubantwana abazalwa e-South Africa ukuthi bangabhadali ama-$50 mana abantu abasuka eZimbabwe besiyadinga imisebenzi ngasoma-tickets or umthetho nalo ayilungiselwe abantu abanemisebenzi ephezulu akhona ama-economic refugees
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Tofa isiphathamandla sebandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende sixoxelaye ngobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC
hayi siyabonga mamhlanga singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele inhloko zendaba Ivandla le-MDC lithi amalungiselelo okutshengisela kwe-VSI ngolwesihlanu akusibanga eside kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami ngoChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.